Section 258 of the Constitution, ne 259 dono muno establisha post ya prosecutor general. So a prosecutor general vanotanda panongari munari independent asiri subject to the direction and control of anyone. Ano exercise basarake asina ye favor prejudice bias or impartiality. So andoma traits and radicana for prosecutor general diwa.
Makazi wanda say pa sessions akaitwa nizuru.
Nizuru wanga wachingweta my interviews evanu waka iskwa pa shortlist. And second what process ya chuna yanga iri open to the public. Wapana mna inesiga na kupinda kutawane ra George Rashifamba say imomo. Saka wakaita za wanofanu rakuita in terms of the constitution ndo za wakaita.
Saka jese zhulikuitu wazo ni nzira ya kanaka.
Saka iko jino wanofanu kuzotumira panewaka interview wa wese nizuru wanofanu wazo shortlist aposara master 3 ndozo indi kwa kuna president with president wako chuza. Pa 3 washa waningi wabudi itirewa wakutinjana chazo ita prosecutor general.
Vanwese wakatu ituwa interview.
Wese wakaitwa interview nezuru wangavari pa list yangare kambu sende wane Judicial Services Commission here. Pango sasara wati president wako chuza pane 3 wawawa and then once wadaro prosecutor general wanenga asaruzi kwa anwita prosecutor general for 6 years. After 6 years inoguna renewa for one more term and then anufano wazita step down after that.
Pakupira kwaita ma interview hapa. Nyayacho enda pati.
Iko jino zaakuti sasara kuti Judicial Services Commission nezuru yangari ji interview wabanu. Igare pasi ya gara pasi yoba ya prepare list yevanu 3 then president dova knows chooser from the 3 wachona kutindiana anokwanisa kuita iye prosecutor general.
So kuona kwenyu mimi munofunga kuti vatatu vachabuda panda vapi?
Ndingakwanisa kutaura because handina kuona ese vakazopedza manheru nheru ndatodzokera kumba. Handingakwanisa kutaura kuti ndiana anokwanisa kubudirira.
Zvichatora nguva yakadini?
Unfortunately manje bumbiro redu haripema timelines ekuti vanofanira kuti within time yakadai so votoendesa but ndo sekona kwangu ndofunga zvinhu zvekuti vada kukurumidza kuti zviite saka ndinoti zvichatora nguva yakareba.